Be safe and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 30 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rehurumende yeUnited Kingdom rinoona nezveAfrica rinokurudzira Zimbabwe kuti mitemo ishandiswe zvakaenzana pavanhu vose. Vashandi vehurumende vanoti vanogona kutanga kuramwa mabasa vhiki rino kana pasina kutaurwa zuva rekuti nhaurirano dzemari dziitwe. Iyi ndiwo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa necovid-19 nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi muZimbabwe vachingove chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri 1520. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nemumwe 69,751. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi matatu nevapfumbamwe 36,839. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana matanhatu ane gumi nevanomwe 34,617. Zvichakadaro, munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance uye vaikambove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti vari kukurudzira vanhu vose kuti vabayiwe nhomba yokudzivirira chirwere checovid-19 kunze kwekunge nhomba iyi iine chinokanganisa utano hwemunhu. Dr. Madzorera vanotaura mashoko aya zvichitevera kubayiwa kwavo nhomba yavo yepiri yeSinopharm kukwekwe nezuro. Kubayiwa kwavo nhomba uku kunoitikawo panguva iyo vanhu vakawanda vari kuratidza kutambira nhomba iyi zvichienzaniswa nemazuva aitanga kubayiwa. Panyaya yevamwe vari kuti bato ravo harisi kukurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi, Dr. Madzorera vanoti kunyange hazvo riri basa rehurumende rekupa dzidziso kuvanhu, MDC Alliance iri kuitawo nepainogona napo kuwanisa veruzhinji zivo pamusoro penhomba iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Madzorera kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti ndanobayiwa nhasi dosi yangu yechipiri yeSinopharm vaccine. Sure kumavhiki mana tabayiwa dosi yokutanga. Zvandangoona ndezvekuti aiwa hapana chandambonzwa kana chimwe chandingati chakashata kana maside effects panyaya yekubayiwa nhomba iyi. Saka taangomirira kuti tinoti nhomba iyi inodzivirira zvakadini kubva pachirwere checovid-19 ndozvikuru zvasara.
Tiri kuona Dr. Madzorera kuti vanhu vakawanda vanenge vachiri kungozengurira kuti vange vachibayiwa nhomba iyi. Imi mabayiwa nhomba yenyu yechipiri. Zvii zvamungavataurirawo nekuti vamwe vanoda kumbomira kuona kuti vakatanga kubayiwa vari kurarama here?
Chandingavataurira chikuru ndechekuti panyaya yenhomba iyi chikuru inyaya yesafety. Kazhinji safety tiroa kuti nhomba iyi haina zvainokuvadza here mumunhu. So far hapana chatataona chainokuvadza. Saka tinokurudzira vanhu vese kuti vabayiwe. Hapana chaunoruza kungobayiwa nhomba kana isina chayakukuvadza. Hapana chakaipa. Chechipiri chatichazoda kuona ibenefit yacho yekuti nhomba iyi iri kutipa benefit here. Ndoyatakatarisira nemazoso matsvuku iyoyo. Tichaiona nokufamba kwenguva kuti vanhu vabayiwa vanorwarawo covid here. Inodzivirira here kubva pane chimwe chirwere chedu chiri kusouth africa chinyowani checovid ichi chakabuda nezvimwe zvakadero ndozvasara. Asi kurudziro yangu ndeyekuti munhu wese ngaabayiwe. Hauna chaunoruza pakubayiwa.
Pane vamwe vari kutaura kuti bato renyu MDC Alliance harisi kuita zvakawanda pakukurudzira veruzhinji kuti vange vachibayiwa nhomba iyi. Kunyange tichiona imi Dr. Madzorera muchiburitsa mashoko pamusoro pe-COVID-19 svondo nesvondo, mungataura chii pamusoro pemashoko aya?
Chokutanga nechokuti harisi basa MDC Alliance riri kushambadza nhomba iyi. Asi tiri kushambadza nokuti tinofila kuti tiri ma-national leaders vakasarudzwa nevanhu. President Chamisa wakawana mavotes 2.6 million. Saka nyangwe zvoti tisiri isu tiri kutonga, asi tiri kungozvinzwa zvitiremera kuti tingonyarara pamusoro penhomba iyi. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti tiri kuedza kutaura nemachannels ese atingakwanisi kutaura navo kurudzira vanhu kuti vabayiwe. Chechitatu ndechekuti sezvo tisiri isu hurumende iri kutonga, hatina madocuments akakwana okuti tinganasa kudodonora tichiudza vanhu kuti takazopiwa dhokumendi yakati nevanhu vekuchina vekusinofarm. Basa rokudzidzisa vanhu nezvemushonga wese unobuda munyowani, ingave nhomba, ingave pirizi, ringave jekiseni, ibasa remanufacturing company ndoinoprodusa madhosiya ainofamba ichidzidzisa vanhu. Tinozviona isu machiremba, masales rep emacompanies pakauya mushonga munyowani vanofamba vachitidzidzisa vachitipa chi matsamba okuti izvi ndo zvinoita mushonga wedu, ndo maside effects ndokushanda izvo zvazvino kuitwa pasinopharm vaccine. Saka tisiri kuzvitarisira kuti hurumende yedu iti changamukike mbichana izive kuti ndo zvinoitwa kana mushonga munyowani wauya munyika, kotanga kudzidziswa mahealth workers vachapa mushonga iwoyo.
Zvii zvamungataura pamusoro penhomba yecovaccine yapinda munyika?
Chandingataura ndechekuti hatina zvizhinji zvatoziva pamusoro payo.
Avo vange vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance uye vakambi vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare mukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rehurumende yeUnited Kingdom rinoona nezveAfrica vaJames Dadridge vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti nhengo dzeMDC Alliance dzinoti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe uye mutevedzeri wasachigaro mubato revechidiki reMDC Alliance Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri vari kuramba vakavharirwa vachinyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vachinyora paTwitter pavo vaDadridge vati vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ione kuti mitemo inoshandiswa zvakaenzana pavanhu vose uye kuti hurumende iradidze chido chekupindudza zvinhu munyika. Vati kushungurudzwa kwevanhu vemapato anopikisa kunofanira kumira. Tatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Gweta ramuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaCharles Kwaramba vaudza Studio 7 kuti vari kugadzirira mapepa ekudzokera nawo kudare redzimhosva kuti vaviri ava vapihwe mukana wokubisa mari yechibatiso.
Sekuziva kwenyu, musikana muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri vakasungwa nenyaya yekuti vakatyora murahwo nechekuita neCovid-19. Tikakumbira kudare reMarches Court kuti vatongo vachibva kumba, dare reMarches Court rikaramba. Tikakwidza nyaya yekudare kuri repamusoro reHigh Court. Sekuziva kwamunoita musi wechina svondo rakapera, dare iroro rakaramba zvakare kuti vatongo vachibva kumba. Zvichireva izvo kuti izvo zvese tichitaura kudai vachiri muchitokisi, vachiri vakavharirwa, vakanyimwa mukana wekuti vatongo vachibva kumba.
Imimi semagweta avo mafunga kudii nenyaya iyi iri kuramba ichinetsa kudai?
Isu hatisina kufara nekunyimwa kwavo, uye zvakare tiri kushuvira kuti kwikwidze nyaya iyoyo, tiikwidze zvichibvira mumazuva mashoma rimwe chete kana maviri anoteera, kuti tenge tichikwidza nyaya yekudare repamusoro.
Ko zvikasafamba zvakanaka zvekare motora danho ripi?
Kana zvikasafamba saizvozvo tokona kudzokera zvakare kudare reMarches Court tichiitaiwa. Pavakanyimwa paya, iko zvino zvinhu zvinenge zvashanduka. Sekuziva kwamunoita nyaya imwe chete yavakanyimirwa bail, nyaya imwe chete iyo yakapiwawo zvakare vanonzi Takudzwa Ngadziore, mukuru weZinasu. Saka tiri kuti iyoyo inogona kubatsirawo zvakare kuti bheu ravo chichemo chavo chinzwikwe patsva.
Izvi muchazviita rini? makatotangidza kufambisa mapepa acho here?
Hatisi kunyanyo manya zvedu nekuda kwechikonzero chekuti tinofanira kunyatsoita zvakaringana, tonyatsokwenenzvera mapepa edu abude zvakanaka. Shungu dzedu dziri dzekuti pakupedzisera vatongo vachibva kumba, isu semuziro watoita nemudziro wavanotiita havana kana mhosva zvachose. Saka tiri kutarisira kuti munguva diki inoteera vachagona kunge vachiwana rusununguko rwavo.
Avo vange vari Gweta Ramuzvare Mamwembe naMuzvare Chimbiri, vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaCharles Kwaramba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nyaya yehurumende yokusada kuita nhaurirano nevashandi vayo panyaya yemihoro yave kupa kuti vamwe vakuru mumakambani vaitewo zvimwe chetezvo, vachiramba kuita hurukuro nevashandi kunyange mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira. Asi gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti hurumende yakazvipira kuita hurukuru nevashandi vayo uye kuvawedzera mari. Vashandi vehurumende vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende uye vanogona kutanga kuramwa mabasa vhiki rino kana pasina kutaurwa zuva rekuti nhaurirano dzemari dziitwe. Kunyange hazvo, Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kuda kuti nhaurirano dzemihoro dzizewe kumisangano yeTripartite Negotiating Forum. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti nyaya idzi dzinofanira kuzewa nekambani yoga yoga pasina kumanikidzwa kuti makambani kunyange ari kutatarika nekuda kwechirwere cheCovid-19 ape vashandi mari yavasingakwanise, zvinozopa kuti agume avhara kana kugumura vamwe vashandi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Mihoro yevashandi yagara iri pasi, yagara yakasarira kumashure kwenguva yakarevesa. Ndizvo zvinotokonzeresa kuti kusava nekugatsikana kupublic service iyo zvino. Inyaya yekuti mihoro yasarira pasi, masalaries nemawages asarira pasi.
Ko nhaurirano dziri kufamba sei pakati pevashandi nevashandiri?
Hatina kumboona kumacollective bargaining aitika iyo zvino. Hatina kumboona mari chaizvo zvino yakawedzerwa kune vakawanda. Taona vakawanda zvekare kuti maemployers atora advantage yekuti hurumende haisi kuda kupa vashandi vayo mari. Nekuprivate sector kwane problem yakakurisa.
Ko sei muchidaro?
Taona madeadlocks akati one day. Taona kutingati kunegotiate in bad faith kwemaemployers. Maemployers haasi kuuya kumanegotiating table. Maemployers akutoratidza arrogance kumanegotiating table.
Vamiriri vashandi vari kutiwo kudi kwamuri?
Maunions akati one day ari kutocomplaina kuti pavanoita collective bargaining vanosangana nemaemployers ari very very arrogant. Hatizizivi kuti chii chiri kuitika, asi vanogona kuva vachikopa kana kuti vanogona vachiteedzera ziri kuitwa nehurumende. Taona arrogance iri kuitwa nehurumende, ndiye employer mkuru. Kana achitsinyira vashandi vake, zvinozokonzera kuti nevekuprivate sector vaone zviri nyore kungotamba nemaunions kana kutamba nevashandi.
Vanenge vachiti kudii chaizvoyo vashandirwi ava kana potaurwa nyaya dzemari?
Pavanenge vachida kuuya vanouya vachida havana zvavanazvo kunegotiating table. Pamwe vacho vachiramba kana kuuya kumanegotiating table. Ndizvo zvatiri kusangana nazvo iyo zvino.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. vaimbove munyori wezvemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vanoti vave nhengo yebato reMDC Alliance. VaBebe vaudza Studio 7 kuti kupinda kwavo muMDC Alliance hakuzi kuchinja mapato sezvo MDC Alliance yakaumbwa nevaimbove mutungamiri weMDC Muchakabvu Morgan Tsvangirai. VaBebe vati vanhu munyika vanofanirwa kubatana kuti vakunde muzarudzo dzemuna 2023. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaFelix Magalela Mafasivanda vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance inotambira vaBebe nemufaro. Tatadza kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi.
Chekutanga ndechekuti ndagara ndakataura kuti unity yakakosha mubato redu reMDC. Zvinogona kuti vanhu vanga vasina kutaudzana zvakanaka pakashaya Muchakabvu vaTsvangirai. Asi iya nguva manje yekuti vanhu vagare pasi vabatane kuti tirwisane nezanu tichienda kuna 2023. Zviya zviya zvokuti ningi ajoina ningi, ningi ajoina ningi, tiri kuzona muzanu. Ngatimbozore garai zvigare muzanu imomo. Isusu ngatiite izvedu zveMTC. Hongo vanhu vakapesana muna 2018 kwakashaya baba Tsvangirai. Asi yanguva yokuti vanhu vagare pasi vataudzane. Vaone kuti basa ranga rakatanga naiye Muchakabvu Tsvangirai harisati rapera.
Sei makasarudza MDC Alliance pakati pemamwe mapato ose?
MDC Alliance yakaumbwazve nababa Tsvangirai vasati vafa. So saka MDC Alliance iri kukudza kuti vanhu vabatane pamwe chete kuti vashandire shanduko munyika. So saka ndiri kuzadzisa zvandaka pledge kuti aiwa inini churu yangu ndekuti vanhu vabatane. Tatotanga basa racho, taritanga kungai South. Kwa Sara ndeko kuti basa ratakatanga kungai South ngari spread nyika yese, and ndine sure ndokuti richa spread nyika yese basa racho.
Munoti kuruzhinji rwevanhu vakateerera naye vaBebe?
Zvanoda kuti vateereri vazive ndezvekuti hakuna kujoina mapato apa. Tiri kutaura nezve MDC. Kana MDC yakatadzirana, vanhu vakatadzirana. Atidi vanhu vanoura musangano nekuti vanhu vakatadzirana. Isusu toda unity. Kana tichida kutaura unity, ngatisataure language yokuti tipesane sevanhu. Ngatitaure language yokuunite. Toda bato one.
Avo vange vari vaimbove munyori wezvemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Heraldi rinoti makororo masere akange akapakata zvombo akashandisa zvinoputika pachikoro cheGateway akaba mari inoita zvuru mazana maviri ane makumi mashanu emadhora ekuAmerica, $250,000. Newsday rinoti bato reMDC Alliance riri kufunga kuronga zvokuratidzira munzvimbo zhinji munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo mangwana nemangwana nakanaka vashamarari vese nevateereri vese veStudio 7. Ndinangotaura zvangu zvevanhu avanoenda kuZANU-PF asi tikahlamadzi, because isu tisu vanhu vacho ZANU-PF hatiidi. Hazviiti kuti Obed Gutu ade ZANU-PF. Nemashoko aimbotaura kumashure tatenda.
Makadei hama dzese paStudio 7, ndinotenda kuti muri wapenyu washamarari weStudio 7 nevateereri vese. Zviri kuitika kufamba kuri kubva bato rimwe kuenda kune rimwe. Kwese kuri kuitwa nevarume vangu vari kuMDC yavo. KuZANU-PF kwakafiwa nevakanzi COVID, saka vari kufungidzira kuti vachaonawo mukana wekuzotora zvigaro. Kana zviri zvematongerwo enyika yeZimbabwe,
wana weZimbabwe wakasarudza Advocate Nelson Chamisa kuti ndiye mutungamiriri wedu ende uye ndiye the illegitimate candidate ye president muZimbabwe. Zvikashandurwa nevane masimba wakashandisa chuto chawo, uye kana wakazama kuda kuipfunzunura sei yaipfunzunuki MDC Alliance. Kuna achamisa, ndinoti achamisa musabatwe nepfungwa dzekuchinja zita rebato. Pfungwa yeZANU-PF ndeyekuti kana mukanga machinja zita rebato, pamunofunga kuda kuzondoregista rimwe zita kuzek, hamuna mapindiro, munorambirwa zvese. Ava vari kudire kukopa kaamini icho chauri kuti Poladi wochiita zvavanoda. Haiwa, vanhu vanoziva vemuZimbabwe president wavanoaye kana dai vashupike zvakaita sei nezveshe zvaitwa nePDP izvo zvekuti vana biti nanani vana kacapulu na kushupika kweZANU-PF kwezo waguto wangu ari muZANU-PF nekare nana munjura wawo wese nana komichi wawo.
Nwa kumana ndine mubvunzo kuti kose vamwe vachibva kune imwe pati vachienda kune imwe pati vachanaunzwa ko isu njekewo zvadzo dzisina chadzinadzo tichichinja pati tinowanaunza here? Hationi here kuti apa pane mutambo uri kutambwa unova iwo mutambo musva watisati tamboona munyika yedu yeZimbabwe?
Ini ndinonzi Levi Katuli ndiri kuno ku South Africa. Ndoda kutaura zvangu pamusoro pe avo vagutu vanozvitiva buda ku MDC kana kuti vakuratidzwa sekunge vabuda ku MDC vachienda kuno joina ZANU-PF. Ah, vanogoti vabuda ivo vagara vakabuda kare. Vakatobuda kare mu MDC. Zvino kana vachibva ku MDCT vaisa vanobva neku MDCT zvinova zvarakidzwa sekunge vari kubva ku MDCA, and yet MDCT haitori kwakuna bato rinonzi MDCT. Kune MDC Alliance inotungamirwa navachamisa. Ndinofunga kuti dai mive studio muchibuditsa vanhu vanobva kuZANU-PF vachijoina MDC, chirongwa chenyu chaitotora zuva rese tichingotaura kuti nhingi avaenda kuMDC, nhingi aenda kuMDC. Mavangoburitsa vanoenda kuZANU-PF. Ichava nyika here, ingava nyika, ingava nyika here yekungoti abuda kubanzwa nenzara ojoina ZANU-PF. Izvi ndizvo zvinhu zviri pachena kuti nzara yava munyika zvechokwadi. Ukaona yakubata vanhu vakuru vakaita sana gutu, ziyai kuti nyika yava parumana nzombe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichiongorora chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere checovid-19 munyika. Nezuro Zimbabwe yakatambira nhomba zviuru makumi makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 yemhando yecovaccine kubva kuIndia. Muri Zimbabwe musakanga nekuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakakurudzira vatungamiri vematunhu emuAmerica kuti vakurudzire vanhu kuti varambe vachishandisa mamask vachitevedzera mitemo yekurwisana nechirwere checovid-19. VaBiden vakaita chikumbiro ichi mushure mokuona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kukwira mune mamwe matunhu. Nezuro kwekare, mukuru weCenter for Disease Control Amai Rochelle Walensky vakaudza vatori venhau kuti vari kutya zvikuru sezvo zvichi zvichiratidza kuti America yave kupinda mune chimwe chijana chechina cheCOVID-19. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti hurumende yava Biden iri kuita basa guru mukurwisana neCOVID-19, asi mamwe matunhu haasi kuteerera, izvo zvave kukonzera kuti huwandu hwevanhu vari kubata chirwere ichi hukwire mune mamwe matunhu. Tabata Dr. Guni tikatanga nekuvabvunza kuti kubaya nhomba kuri kufamba sei muAmerica.
Tingati danho rekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 muAmerica riri kufamba zvakanaka chaizvo. Tiri kutotarisira kuti munguva pfupi pfupi inotevera tichange tava nevanhu vanogona kusvika mazana maviri emamiriyoni vanenge vabayiwa pamwe panopinda second half kana kuti muchikamu chepiri chegore rino panotanga mwaka wekudziya. Tinenge tatobaya vanhu vakati wandei chaizvo vanoraudzira 200 miriyoni muno muAmerica. Zvinoreva kuti chirongwa ichiri kufamba chaizvo, hurumende yavaBiden iri kuita basa nemazvo. Muchaona zvakare kuti musonde rechipiri remwedzi waApril hurumende yavaBiden ichatanga kushandisa mauto nevamwe vanobatsira munharaunda dzakasiyana siyana kuti vanhu vonje zvavo vanoda kubayiwa vabayiwe mumatunhu yese.
Mukuru weCenter for Disease Control wayambira kuti America inogona kubatwa nechimwe chijana cheChina. Mungatitsanangurirawo here pamusoro pemashoko avataura?
Ngu ichokwadi kuti mukuru weCDC vari kuyambira kuti America inogona kubatwa nechimwe chijana cheChina cheCOVID-19 kana zvatiri kuona zvakuitika kune mamwe matunhu anotungamirirwa nebato remaRepublicans zvikaramba zvichiitika zvekuti vaakungovhura zveikonomi, vaakuregedza vanhu vachiita madira kunana Florida uko vanhu vaakuenda kumuchete kwegungwa uko kwavanonodhigidha vachifara vasina kuzvidzivirira uye vasina kubayiwa nhomba. Izvozvo zvichaita kuti tiite repeat kureva kuti vanhu vane utachiona vakasangana nevasina tichaona utachiona huchitanga kupararira zvakare. Saka vanhu vakurumidza kumedza kutsinga kuchada. Ndosaka muri kuona kuti vakuru veCDC vari kukurudzira kudai tambomira tabaya vanhu vakati wandei tozotanga kuvhura matunhu nematunhu kuitira kuti utachiona husakwire zvakare.
Chii chavati chiitwe kuti izvi zvisaitika?
Hurumende yavaBiden iri kukurudzira kuti hurumende dzematunhu dzisakurumidza kuvhura nzvimbo dzakada sezvikoro, nzvimbo dzekushanyirwa kana kuti dzekutandarira nenzvimbo dzekudyira nedzimwe dzakadaro kune vanhu vasina kubayiwa vakawanda. Nekuti kana vanhu vasina kubayiwa nhomba, vanhu ivavo vanogona kunge vakatakura utachiona kunyange zvavo vasiri kurwara. Zvinoreva kuti nzvimbo idzodzo dzikavhurwa, vanhu vakawanda vachatanga kusangana, zvozoita kuti utachiona upararire.
Sei vechidiki vachinzi ndivo vari kukonzera kudzoka kwechimwe chijana cheCOVID-19?
Vechidiki ndoo vatiri kuona vakuparadzira utachiona zvakanyanya, nokuti vazhinji vavo havarwa, havakurumidze kubatwa neurwere. Vanenge vakatakura utachiona vachifamba zvavo vasingazive kuti ivo vakati vehutakura uye vasina zvinoratidza kuti vari kurwara, atinoti masigns and symptoms. Asi vakasangana nevamwe vanhu vane miviri isina kunyatsokusimba, vanhu ivavo vakabatira utachiona vanokurumidza kurwara, vanga vanhu vakwegura kana vamwe vanhu vane zvimwe zvirwere zvavagara vainazvo, atinoti maunderlying conditions kana mapreexisting conditions, vanhu ivavo vanogona kurwara.
Avo vange vari Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Kanobva kuna Jantal. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kurukota rehurumende United Kingdom rinoona nezveAfrica rinokurudzira Zimbabwe kuti mitemo ishandiswe zvakaenzana pavanhu vose. Vashandi vehurumende vanoti vanogona kutanga kuramwa mabasa vhiki rino kana pasina kutaurwa zuva rekuti nhaurirano dzemari dziitwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.